Pana chikoro chingaendeka kusvikira nhunha dzavarayiri dzagadziriswa zvikuru sei mari dzavanotambira nokuti vamwe vese masoja, mapurisa, masiayo mari dzavo dzakawedzera dzikasvika kuma 30,000 kuti dziri pasi pasi vamwe vari kuma 70,000 asi varayiri dzavo dzinongobva pa 14,000 kusvika pa 19,000 saka varayiridzi vakazvipira kuti hurumende ngaitange yavakapasiteta vakwanise kuzoenda kubasa pari zvino havakwanisi kuenda kubasa uyezve nyaya dzehealth and safety hadzina kukosheswa nokuti kunongonzi endai kuzvikoro zvikoro zviri indebt hazvikwanisi kuti zvitengewo zvokuzvidzivirira padenda recovid saka varayiridzi vati until welfare yavo yakoshesa health and safety yaonekwawo kuti havazokwanisi kupinda munjozi vanomirira hurumende kuti imbovakapasiteta nokuratidza kuti ine chido chokuti vashande basa mune zvakanaka ndokuti vazoenda kubasa
masvitsawo here kuhurumende pozisheni yenyu iyoyi yekuti hamusi kuzodzokera kubasa zvinhu zvisati zvagadziriswa zvamuri kutaura izvi
hongu takatonyora gwaro tiri maunion akawanda maunion 7 tikasvitsa kuhurumende nekuministry asi hapana kana chatichauya hapana kana social dialogue iri kuita vari kungoomesa musoro sechigogo dzavachienda mberi
tinonzwa hurumende ichitaura kuti ine urongwa hwekuti panovhurwa zvikoro varayiridzi vose vabayiwe nhomba zvakamirawo sei kudivi renyu varayiridzi
varayiridzi chidokwa chidokwa chavo hachidzo kubayiwa nhomba chidokwa dokwa chavo ndechokuti vakwanise kutomboenda ikoko kuzvikoro zvenhomba izvi vari kuti it's a minor issue uyezve havatrasti nhomba inobva kuchina chikurukuru varayiridzi vari kutaurawo kuti nhomba iyi haina kuzoshata hayo hurumende yakapasiteta varayiridzi asi ngaisamanikidzwa inofanira kunge iri voluntary kuti vanoda havo vobayiwa nhomba asi varayiridzi vakawanda vanoratidza kuti zvenhomba izvi vadi vanoda kusiyana nazvo vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya dzemasalaries uyezve nyaya dzoutano muzvikoro nokuti zvikoro zvakawanda hazvina kupripeya kuvhura zvikoro.